Ongororo yaitwa neStudio 7 muHarare kuzvikoro zvekanzuru pamwe nezvehurumende yabudisa pachena kuti kuzvikoro zvizhinji kwanga kusina varayiridzi vakawanda kusara kwevakuru vezvikoro. Vabereki vakawanda kunyanya vanga vaperekedza vana vemagiredhi epasi vadzokera nevana vavo kudzimba. Mumwe mubereki asina kuda kudomwa nezita anga aunza mwana pachikoro chekanzuru cheWestley ati pachikoro ichi panga pachingova nevakuru vechikoro asi varayiridzi vasipo.
Saisu tangosiyo vana kungosekiwa nzvimbo for next year, otherwise hapana, hapana kudzidzwa kwavari kuita. Ndo vanga vachitaura kuti vachatenderera vachima kamarejesa maclasses. So ndo zvatangoitira vana kuti vangosiyo. Asi the main reason yandiri kufunga ndeyekuti vari kungoda fees. Vari kungodawo kuti tibhadhare mafees because as long mwana acho uya pachikoro tichabhadhara fees.
Mumwe zvemubereki ataura neStudio 7 angoda kuzivikanwa nekunzi Mashovhu ati haana kutoendesa mwana wake wegrade 3 kuchikoro mushure mekunge mudzidzisi wemwana wake abuda pachena kuti anga asiri pabasa nekuda kwekushaya zvikwanisiro.
Ndatadza kuendesa vana kuchikoro nenyaya yekuti kuchikoro hakuna maticha. Apa vana vagara vapedza nguva vachingovakumba nyeri gore rese vana vakagara pasina chavari kuita, zvinova zvatodzokera vana dzidzo yavo kumashure.
Masangano anomirira varayiridzi abudisa gwaro akabatana achiti havasi kukwanisa kudzokera kumabasa nekuda kwekushomeka kwemari yavanotambira, vachiti mari inoita zviuru gumi nezvishanu nechidimbo zvemadhora emuno yavakapiwa nehurumende haivakwanire kuti vaende kumabasa. Mutungamiriri werimwe sangano revarayiridzi ranyora gwaro iri reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takavasira Zhou, vati nhasi vana vaenda kuzvikoro vakawana kusina varayiridzi.
More than 92% zvavarayiridzi hazvina kukwanisa kuenda kuzvikoro. Varayiridzi varatidza kuti havavhunduki uyezve havasi vakafukidzwa nehurumende.
Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaObert Masaraure vati muongororo yavaita vana vakawanda vadzokera kumba nekuda kwekusavapo kwevarayiridzi.
Tikaona zvikoro zvizhinji zvidzorera vana kumba nekuti hapana maticha anokwanisa kuvatendako, neimwe nguva vanga vachidzorwa kumba neyakushaikwa kwechisina protective equipment.
Murongi wemabasa musangano reNational Association of School Development Associations and Committees vaBani Manokore vaudza Studio 7 kuti zvimwe zvikoro vana vanga vari kuzvikoro asi kwange kusina zvidzidzo zvanga zvichiitwa.
Zvikoro zvimwe zvatasvika taona kuti vadzidzisi vese vanga varipo panguva dzakatarwa. Mune zvimwewo zvikoro taona vadzidzisi vamwe vanga vachidzidzisa, vamwe vanga varipo asi kwanga kuine less activity kumaclassroom.
Asi gurukota rezvedzidzo Ambassador Ken Matema vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvakavhurwa uye vana vaenda kuzvikoro vakaramba kuti havazvizivi kuti kune vasina kuenda kuzvikoro nekuda kwekusavapo kwevarayiridzi.
Zvikoro zvakavhura, ndoda kuti nditaure zvandisina kuona zvichiitika. Chandoziva kuti zvikoro zvakavhura ndosaka vabereki vaendesa vana kuzvikoro.
Vavayiridzi vari kutsika madziro vachiti vanoda kutambiriswa mihoro yavo nemadhora okuAmerica ukuwo hurumende yakaisa zvitanda munzeve. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.